Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechipiri, ndira 28, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutungamiri wesangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU Valav Mo Matombo vanoshaya mushure mekurwara kwenguva yakareba. Sangano revanotengesera migwagwa reviset ronyunyuta pamusoro pechirongwa chemapurisa chekuunza runyararo muguta reHarare chePeace Deployment Campaign zvichiti nhengo dzaro dziri kusungwa. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7 kubudikidza nemashoko amunotumira kuno kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wesangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU Valav Mo Matombo vakashaya muHarare nezuro muchire mekurwara kwenguva yakareba. VaMatombo vakatora chigaro chekutungamira ZCTU kubva kuna vaGibson Sibanda ava vainge vasiya chigaro ichi vachinoita mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC. Aive munyori mukuru muZCTU panguva yavaMatombo ndiwa Wellington Chibebe, avo vave kushanda vari kuILO. VaMatombo vakashandirawo kambani yedzinhare yePTC iyo yave kunzi Tero 1 kubva kumakore ekuma1960 vakashandira kumasasa kwenguva ndefu vakazobva voenda kudivi rematsamba reZim Post vakashandira vari paMain Post Office muHarare. Vakatungamirawo sangano revashandi reCommunication and Allied Services Workers Union of Zimbabwe vasati vaenda kuZCTU. Muna 2011 vaMatombo nevamwe vavo vainge vasina kufara nesarudzo dzemuZCTU vakazoumba rimwe sangano revashandi reConfederation of Zimbabwe Trade Unions. VaMatombo vakambosungwawo kakawanda nekushungurudzwa nenyaya dzekurwira kodzero dzevashandi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mwanakomana vaMatombo vaFred Matombo kuti tinzwe zvizhinji.
Baba wangu achirwara for quite a long period since around 2012. Saka wangu arimboita on and off in and out of hospital, but eventually vangu arimboita succumb to illness ongoing.
Saka vanga vari kupi hapa? Vanga vari kumba, vanga vari muchipatara?
Hapa zvaitika vanga vari kumba.
Vanhu vakaungana papi pari zvino?
Vari ku Greendale, kumba kwa baba. 29 Mano, mu Greendale masasa.
Mungatudze kuti vaMatombo vasiya vana vangani?
Tiri 2, inini ni sister yangu.
Ko mai?
Pa mai wakashaika. Not 2016.
Munga tsanangure vaMatombo semunhu akaita sei? Isu taivaziya semunhu airwira kodzero dzevashandi kwenguva yakareba, asi sababa vanga vari munhu akaita sei muupenyu wenyu?
I couldn't expect a better father than my father. Vanga vari baba, hapana mawedzi andingataura kudescribe, because he did everything chavaikwanisa kuita, everything chataida as kids, and apana mawedzi angakwanisa kuti describe baba, because he was overwhelmingly a father to us.
Pane urongwa hwekuradzikwa here kana kuti vanhu vachiri kutotanga kusvika?
Vanhu vachiri kutanga kusvika, pasati pane urongwa.
Vanga vari mwanakomana wavaLav Mo Matombo vaFred Matombo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinomirira vanotengesera migwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET riri kunyunyuta pamusoro pechirongwa chemapurisa muguta reHarare chePeace Deployment Campaign icho chiri kuita kuti vanotengesera migwagwa zviri kunze kwemutemo vasungwe pamwe nevamwe vanenge vachityora mitemo. Vakafano bata chigaro chemutauriri wemapurisa mudunhu reHarare Assistant Inspector Webster Dzova vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti chirongwa ichi chakanangana nekuunza runyararo muguta reHarare. Vadzova vakati kusvika pari zvino vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumi matanhatu vakanga vasungwa vachisanganisirawo vanotengesera migwagwa. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji. Ngatinzwe hurukura yataita nemukuru wesangano reVSET Samuel Wadzai.
Isusu maonero ndekuti hapana peace ingataurwa nezvayo kana vanhu vari kutsvaya kurarama, vanhu vari kutsvaya kuchengeta mhuri dzavo, vanhu vari kutsvaya kuendesa vana kuchikoro vachisungwa nenyau yokuti vari kutengesa mumigwagwa. Hapana peace yatingataura nezvayo. Chokwadi chiri kundi chekuti operation yakaita seiyoyi chainotokonzeresa kusagadzikana munyika, nekuti danho rokupinda mastreet idanho rakatorwa nevanhu vari kuda kuriritira mhuri dzavo kuti vasararama nenzira dzisiri pasi pemutemo. Saka tikaona mapurisa nehurumende yotora danho rakadero vachiti ipeace haisi peace kwatiri, zvinotokonzeresa mhirishonga, zvinokonzeresa kusagadzikana kwezvinhu munyika. Saka ii operation yasingasapote isusu semapoka anomiririra mavenda, tinotarisira kuti pachava nokunzwisisa kuvakuru, pachava nokunzwisisa kune even vakauya nedanho irori kuti vazive kuti zvavari kuita izvi hazvina munhu wazviri kubatsira, asi zvinodzosera kumashure economic development.
Imiwo nhengo dzenyu padzinenge dzichitengesera migwagwa umu dzinombofungawo here nezvenyaya yekuti vanhu vanga vachiita mabasa avo zuva nezuva vakasununguka musingavakanganisiwo?
Chokutanga chinogona kuda kuzikanwa pamubvunzo wewe ndechekuti sei tiri kuramba tichitengesera panonzi hapabvumiri. Kana muchitondera 2017 hurumende kuburikidza nemakanzura mamwe anosanganisira kugweru yekuHarare zvinoziva neyekumasvingo, pakatorwa danho rekuti ngativake pakanaka pekushandira kwemainformal traders. Nanhasi takangomirira kuti pakanaka pacho pavakwa. Ndikabada kupavasomuenzaso muno muHarare kune kunonzi kuCoca-Cola uku wakaendesa vanhu. Vimbiso yatakapiwa yainge rekuti vanhu vachaiswa kuti vandoshandira panenge pagadzirwa pane mvura nematoilet. Hazvina kuitwa izvozvo. So hakusi kuti vanhu vanoda kushandira pasina kunaka kana kuti mastreets mapavement. Vanhu vanoda kushandira panenge pataurwa kuti tindoshandira, asi ngapave pane tsarukano, ngapave pari pane udzamu hwezveutsanana. Hatisi kuona commitment iyo yekuhurumende kugadzisa zvinhu izvozvo. Tiri kuona commitment yekutaura zvekuti peace, asi vachida kuuya kuzovhiringidza ushando hwevanhu. Tinozviramba isu seboka reVSET.
Imiwo muri kubatsirwawo here neimwe nzira kana nerimwe divi nekuwepo kwemapurisa mumigwagwa, tisingatarise nyaya yekungosungwa kwenhengo dzenyu chete? Zvinokubatsirawo here kuwepo kwemapurisa?
Peace tinoida, order tinoida, bhozi ndo yatingati responsibility yavo semapurisa kuchengetedza runyararo. So tinoada mastreet. Varikana vachinya mastreet zvokanganisa raramo yevanhu nokubvisa vanhu vari kutiraya kuzviraramira, handionisi kuti pane peace yavari kuunza. Sevari kutounza kukanganisa uraramo hwevanhu, zvatinova zvatisingasapoti. Isusu operation iyo tichaichallenja, hatisi kuzoiteerera nokuti haina zvainoreva pararamo dzevanhu. Zvinhu zvakaoma munyika, vanhu vese vanozviziva kuna mabasa vanhu vari kutsvaya kurarama. Saka ii operation isingaenderane mamiriro akaita zvinhu nemi.
Mune nhengo dzati dzasungwawo here kusvika pari zvino nechirongwa ichochi?
Of course vapinda mumatriti sezvinongoitika. Ndikada kukudzai pachokwadi, every day nhengo dzedu dzinosungwa. Maoperation aya of course vanozobudawo vachitaura kuti vaipa zita rakadai rakasiyana nezvine zvinenge zvambotaugwa mazuva anenge apfuura. Asi pachokwadi ndechekuti zuva nezuva pane maoperations anenge achiitwa achitageta mainformal traders. Saka hachii chinhu chinyuwani kwatiri, mamembers edu hasi zvinyuwani kwavari. But tinongokurudzira hurumende kuti ngatigadzirise matambudziko ari muinformal sector, tichiziva kuti ndo kwavane mabasa kumaindastri akusiko kuti mabasa, mabasa ava mafrinzi.
Avanga vari mukuru wesangano revanotengesera migwagwa reviset vasamero vadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Muhurukuru yedu yatiri kutarisa mamiro akaita zvino munyadzo zvekudya svondo rino. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kuda mari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora nechimbi chimbi yekubatsira nayo vanhu vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe. Gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vakazivisa svondo rapera kuti nyika yasara nechibage chinokwana mwedzi umwe chete chete mumatura ayo. Kune vanhu vakatarisana nenzara vanosvika mamiriyoni masere vari kutarisirawo chikafu ichocho. Asi sangano reWFP rinoti riri kubatsira vanodarika mamiriyoni mana vasina kana pekutangira. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Bazi reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rakabatana nereZimbabwe National Statistics Agency kazvika mumakumi manomwe kubva muzana vakatarisana nenzara muZimbabwe, uye vana vari kumaruwa vanodarika makumi manomwe nematanhatu kubva muzana havana chekudya. Nzvimbo dzine vana vakatarisana nedambudziko iri dzinosanganisira maShonaland Central, maNicaland neMatabeleland North. Tichitarisa mamiro ezvinhu aya, Zimbabwe haisati here yasvika pakuti vanhu vakawanda vanogona kufa nenzara kana kuti inganzi famine. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muWFP kuchamhembe kweAfrica vaJerok vanoti nyaya yechikafu ikasagadziriswa nechimbi chimbi vanhu vanogona kuenda kwamufiga nebwe.
It's not a famine, at least not yet. As I mentioned, the more than 4 million people that WFP is seeking to support are either in crisis or emergency food insecurity. On the so-called IPC scale, and the IPC is a measure of food insecurity, on that scale, crisis and emergency are categories 3 and 4. Category 5 is famine. As I say, we are not there.
Zara iya isati yasvika pekuti vanhu vave kufa vakawanda, asi inogona kusvika ikasagadziriswa.
Nyanzvi munyadzi zvekudya dzinoti kusamira zvakanaka kwekunze uye kutadza kutungamira munyadzi zvematongerwo enyika ndizvo zvinokonzera kuti vanhu vafe nenzara pasi rose. Vakanzvera magwaro enhoroondo vanoti nzara yekutanga pasi rose yakauraya vanhu vakawanda yakanyorwa munhoroondo yakatanga kuRome muna 441 BC. Dzimwe nyika dzakaita nzara dzakauraya vanhu vakawanda dzinosanganisira North Korea kubva muna 1994 kusvika muna 1998 apo vanhu mamiriyoni matatu vakafa. Kubva muna 1932 kusvika muna 1933 vanhu mamiriyoni gumi vakafa muSoviet Union. Kuchitiwo kuChina panzara inonzi Great Chinese Famine yekubva muna 1959 kusvika 1962 vanhu mamiriyoni makumi mana nevashanu vakafa, zvose izvi zvichikonzerwa nemitemo yehurumende yekutora minda ichisa pasi payo uye mafashamu emvura. MuZimbabwe chiri kupa kuti zvinhu zvinyanye kuita midigari inyaya yekuti upfumi hwenyika haunawo kumira zvakanaka. WFP inombopa vanhu mari yekugaisa chibage, asi mukuru wesangano iri muZimbabwe vaEd Rowe vanoti vakaregedza kupa vakawanda mari nekuda kwekushayikwa kwemari kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Hurumende inenge isiri kuzivawo pfumoro ibaya. Mamwe makurukota ehurumende anoti nyika iri mugwara uye hapana munhu anofa nenzara. Asi svondo rapera, gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vakati nyika yasarwa nematani zviuru zana chete yechibage mudura mayo, kwete miriyoni yematani iri kutarisirwa. Chibage chasara ichi hachipedzi mwedzi wose. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotiwo hurumende ine urongwa hwekubatsira vanhu vanoshupika nekuona kuti vatengeserwa upfu hwakachipa.
Government yakati taakudzikisa mutengo we 10 kg kuti usvike pa50, vamwe vanozostavo pa57, asi ndo madzikiro atinenge tichitarisira segovernment. Saka kubatsirawo mamillers, government yakati inopa atiri kuti masubsidies.
sangano re Intergovernmental Panel on Climate Change, rinoti wo nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzatarisana nekuchinja kwemamiriro ekunze, zvoreva kuti kuri kupisa zvakapetwa kaviri zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rose. Vamavhima vanotiwo Zimbabwe iri kubatsirikana nemupunga wairi kupa vanhu uyo wakabva kunyika yeChina. Varo vanotiwo Zimbabwe haidi chikafu chakarimwa nemishonga kana kuti genetically modified, zvopa kuti kutenga chibage kunyika dzakaita seSouth Africa kunetse. Nzara iyi iri kukanganisawo mhuka dzemusango uye zvipfuyo. Mutauriri weZimparks vatina Shefarao vanoti nzou nekuda kwekuti dzinenge dzichishaya chikafu dzinopedzisira dzoenda mumisha yevanhu.
Ende mhuka idzi kana dzapinda munogara vanhu hadzisi kuuraya vanhu chete, dziri kubva dzavaparadzirawo zvirimwa zvavo zvinoita kuti vanhu vafeme nzara.
Sangano reFamine Early Warning System riri kuyambirawo kuti nzvimbo dzakawanda munyika dzicharamba dzakatarisana nedambudziko rechikafu iri zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kushayikwa kwezvikwanisiro zvekurimisa. Kare vanasoro jena vaivarere muhapwa dzemakomo vaiti kana mvura yarambira mudenga vaiita mukwerera. Vamwe vaienda kumakomo ekumatobo kubulawayo panzvimbo inoyera yenjelele vachibva kumativi mana enyika kunokumbira mvura kuti inaye. Pakauya vasina mabvi nebhaibheri vaye vevhangeri vanoti zvichida nyika yave kusvika kumagumo nekuti zvivi zvanyanya izvozvo pakuti vakawanda vaziye nenzara. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinotiwo zviri kuitika zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Idzi ndidzo dzimwe nyaya dzatinenge tichitarisa vhiki rino kuti chii chapa kuti musoro uteme.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa naure Herald rinoti mumwe akambove mushandi weZBC ane mukurumbira musoro wegomo mukosi akasungwa achipomerwa mhosva yekubhadhara vanhu vakanorova vashandi vake pamugodhi wake uri kuMount Darwin. Bepa naure Bloomberg rinoti mushure mekuisirwa zvirango nenyika dzekumawirira pamwe nekupiwa gotsi neChina, Zimbabwe yave kutsvaga rubatsiro kuUnited Arab Emirates mukuedza kwayo kugadzirisa dambudziko remamiriro ezveupfumi hwenyika. Bepa naure The Standard rinoti remangwana revashandi vepapurazi reConcopia iro raive revaimbo veGurukota uye murongi wemisangano mubato reZANUPF vaSevia Kasukuwere harichina kujeka zvichitevera kutorwa nehurumende kwakaitwa purazi iri. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasiyane netsika yekutuka vamwe kana kunyomba vachishandisa mukana uyu.
Maswera sei, vashamarari vose vepaStudio 7, ini zita rangu ndudzi Rickson. Ndiri muno zvangu muno muSouth Africa munomu ndichiraramira zvangu ndiri muHouston. Inini pane zviri kungondinetsawo zviri mumuhana yangu zviri mumwoyo mangu zvokundinetsa kuti ko kubva gore rapera pakatarwa nhau yemapasipoti tikachema tikati no mari yamataura iyi madhara ezano ka mari yakawandisa yakawandisa haiwanike iyi haiwanike mari iyi yakawandisa zvisingaiti. Ende kubva ipapo ka takapawo pfungwa dzedu kuti dai vadai. Vanhu vakawanda vakapa pfungwa dzavo. Asi kubva ipapo nanhasi tatomugoreriri tatomuna 2020 hatina kana feedback yatakambonzwawo kuti panhau yemapasipoti zvakazonzi zvakati zvakazonzi zvakati hapana zvakangonyerwa kunzi zii. Saka ini ndoda kuzivawo kuvashamari weStudio 7 kuti zvatai tichichema-chema zvezvi yenyi tichipawo pfungwa dzedu zvi munozombozviendesawo here kune madhara ezano ava vachinonzwawo mafungiro ayo anenge tichiita kana kuti zvinongopererawo pamhepo ipapa paStudio 7 ipapa. Ndikukumbira kuda kuzivawo kuti zvinombofamba sei.
Marara seiko ana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka Joseph Wande. tinokutenda hii chaizvo nenhau dzepastudio. Ndiri kuda kutaura maererano nemurume uyo weZANU-PF anonzi Ronald Ndawa, angachitaura zvekuti anzi ZANU-PF yakahwina vachida kuchinja mitemo yakaiswa munyika. Ngavarege kuda kunyepa vanhu veZANU-PF. Hapana munhu anotombozvibvuma zvekuti vachinje mitemo waise yavo. Vanoda kutotora mutemo vachiisa mumaoko mavo, ende hatitombodivi kana nemunhu wese ari muZimbabwe. Ndoudzvanyiriro huri pachena iwoyo, hatitombozvida izvozvo. Aiwa hatidi, fambai izvi muchibvunza vanhu sezvamakaita pakutanga, kuti vanhu vachikuudzai kuti tinozvida here mutemo uyu, tinouda here kana kuti hatiudi. Ndini zvangu mainono, ndiri kuCape Town.
Masvera sei, masvera sei, vashamarara vestudio 7. Chakutanga ndinoda kukwazisa vese vashamarari ndichiti makadiko paAmerica apo. Zita rangu ndinoitwa Baba Tawa, ndiri pano paJobek. Ndinoda kutaura nenhau yenzara yatsveredza kumusha zvakaoma vedu we. Asi ini ndinoti dai hurumende yedu yakarega kuisa mari kuchirongwa cheCommand Agriculture, yakatotenga zvayo chibage zvaiva nani, chaitokwana nyika yose dei vanhu vakatoguta izvezvi. Nekuti dzimwe mari dzaizobiwa ukoko mabhiriyoni nemabhiriyoni atinonzwa kuti akarasika nechirongwa ichocho. Dai hurumende yedu tatungamirirwa nevanhu vane uono, vane yatinoti vision. Aiwa, ndatenda zvangu, ndatenda zvangu, ndiri pano paJobek.
Studio 7, tinokutendai nekuti panhau muchitidzisawo mamiriro akaita nyika yedu. Tinotenda chese. Ana Blessing Zulu muri kuWashington DC ikoko. Tinotenda. Ndine urombo nemamiriro akaita nyika yedu panyaya yenzara. Zvinondibata-bata. Zvinondibata-bata kuti why Zimbabwe only? Kana vatamburawo. Dei Mwari apindira chokwadi, tinonamata zuva nezuva kuti zvichinje. Maonero andozviita hakuna chimwe chiri kukonzeresa, ingava hairi climate change, but chinguri chinohwani. Politics, instability nenzara hazvisiyani. Saka ndinoti vana veZimbabwe, tinobata nemi tichinamatira nyika yedu kuti iite zviri nani. Ndatenda hangu, ndini Liberty, ndirimo muno muSouth Africa, ndiri padendroni.
Tinotenda vateereri vese vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7, tichiti tumiraiwo imi vamwe vateereri muchishandisa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika dzepasi rose dzave kuburitsa zvizvarwa zvadzo kusanganisira vana vechikoro kubva muChina iyo yatambudzwa nechirwere checoronavirus. Dzimwe nyika dzichisarudza kusiya zvizvarwa zvadzo zviri muWuhan, guta rechikoro chepamusorosoro kunonzi ndiko kwakatangira chirwere ichi. Boka renhau rakazvimirira repamusorosoro muRussia raburitsa vhidhiyo iri kudemba kuti mutori wenhau ari mujeri nemhaka yekuita zveutororo ari kuNorth Caucasus muRussia makare aburitswe, richiti kusungwa kwake inzira yehurumende yekuda kunyaradza masangano enhau akazvimirira mudunhu rine matambudziko iri. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvekutongwa kwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Ava vari kupomerwa mhosva mbiri dzinoti yekushandisa hofisi yavo zvisizvo pamwe nekuzvidza dare reparamende. Nezuro Magweta ava Trump akapeta chikamu chavo chekupikisa mhosva dzavari kupomerwa uye kupomerawo nhengo dzebato reDemocratic Party rinove rinokwikwidza mhosva yekuda kukanganisa sarudzo dzegore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chizvaro cheZimbabwe uye vari mutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu reAmerica vati muringai.
Ini ndinotofara nekuti tirikuona kuti maitirwo anoitwa zvinhu muAmerica ane tsarukano and magweta apiwo mukana wekuti vaunzewo humbo hwavanga vanawo kuti vaTrump vasabviswe pachigaro. Nokuti tinoziva kuti maDemocrats vhiki rapera vakapedzawo vachipo humbo hwavo vachiti ngavabviswe pachigaro pasina mhirizhonga.
Tichitarisawo humbo hwapiwa pari zvino nemagweta avaTrump, munoona here paine kusimba kwekuti nyaya iyi inogona kusazosvika pakutongwa nekuti vaTrump vanenge vachenurwa?
Nyaya iripo ndeyekuti masenata emaRepublicans akati wandei kupfuura maDemocrats, saka kuti nyaya iyi isaende pamberi ndeyekuona kunge maDemocrats asiwani kuti vadedze vamwe vane humbowo kuti vaone kuti nyaya ingapatanurwa sei. Nokuti chiri kunetsa izvino zvekunzi hakuna munhu akanzwa mukuru wenyika achitaura zvavari kupomerwa nazvo. MaDemocrats ari kuti iyo no, vanga vari sachigaro weUnited Nations vaBolton vati ivo vakanzwa president vachitaura masoko iwo avari kupomerwa iko zvino.
Ivo vebato remaDemocrats munoona here vari vanhu zvokuti vanogona kumira vakasimba kunyange hazvo vari kukwikwidzana nemaRepublicans amata akawanda?
Inini chandaona pavhiki nemazuva maviri aya ndechekuti maDemocrats vakaunza nyaya yakati simbei nehumbo hwakati oho. Saka inini pasecond day iyi ndanga ndichimirira kuti ndione kuti maRepublicans wo vaizouya vachiuya nehumbo hwakaita sei kuti tione kuti nyaya yacho yakamira papi. Asi pari zvino vaBolton vaishanda naiwo mutungamiri wenyika vataura humwe humbowo hwanga huchishayikwa mazuva ese kuti vaTrump vakataura nyaya dzekuti vaida kuti vaBiden vavari kukwikwidzana navo vainvestigetwe kuUkraine. Saka nyaya yacho yabva yachinja maitiro makuseni, nokuti tanga taona kuti kwatatananga uku maRepublicans angachangovhota kuti nyaya yacho isaende mberi.
Vanga vari vatimu muringai vano vechizvarwa cheZimbabwe vari parunhare muOhio muno muAmerica neStudio 7.
Mangwanani, 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 muri yeZimbabwe. Ini ndini Maigove, ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tichange tichicherechedza upenyu hwaDr. Oliver Mtukudzi, avo vakashaya gore rapfuura. Kana paine nziyo dzamunofarira dzamunoda kuti tiridze pachirongwa, kana kuti kana muine mashoko ekutumira kune mhuri yaDr. Mtukudzi, pindai muchirongwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection muine ni Mike Hove na8pm.
Tichitenda Big Mike nechirongwa chaari kukurudzira kuti munge muchiteerera musazochikanganwa panguva yaanenge achikupai Live Talk. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vaimbova mutungamiri wesangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, Valavumo Matombo, vanoshaya mushure mekurwara kwenguva yakareba. Sangano revanotengesera migwagwa reFZ ronyunyuta pamusoro pechirongwa chemapurisa chekuunza runyararo muguta reHarare cheFeast Deployment Campaign, richiti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Sandikile Musanga.
Soko izika tisenda ba ku VOA Ndebele.